Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 gumi guru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Saka senyika hazvina zvazvinobatsira nyika nekuti chichemo chatiripo kazi chemhiri zhonga kuti kanzaine mhiri zhonga kutaa zvine zvakuira musarudzo patava neane chemachema kuti ndazoutadza kukuri ndakundikana nekuti ndakazi nemhiri zhonga pamwe zvakati.
Zimbabwe Electoral Commission nemapurisa nezuro vakaita musangano nevachakwikwidza musarudzo dzemakanzura kumatobo nekuinsiza kugwanda.
Murombo muZimbabwe muna July makabudiswa mari dzacho neZimbabwe National Statistics Agency SIMSTAT hurumende yaitaura iyo kuti munhu womuZimbabwe kuti anzi murombo unofanira kunge achihora mari inenge iri pasi pe23,000 nechikapu chose chaanodya nezvose.
Dzimwe nyanzvi mune zvamatongero enyika dzinoti mutemo wekuti vakuru vakuru muhurumende vazivise upfumi hwavo haubatsiri kana uri mumaoko evanhu vavakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaJasper Mangwana vanoti vakaita musangano nezuro nevari kukukwidza musarudzo dzemakanzura kumatobo nekuinsiza kugwanda pamwe nemapurisa zvichitevera kurwisana kwakaitika pakati pevatsigiri veZANU-PF neve Coalition for Citizens Change pakupera kwesvondo. Vakapinda mumusangano uyu ndevebato reZANU-PF, veCCC, ZAPU, mapurisa eZRP neveZEC. Kuinsiza vaDaniel Dube veZANU-PF vachakwikudzana nava Augustine Gumede veCCC. Kumatobo vaFrederick Siwela veZANU-PF vachamirisana navaSindiso Ngwenya veCCC navaLibert Nyirongo veZAPU. Muzinda weAmerica muZimbabwe wakanyora padandemutande ravo reTwitter nezuro kuti kuridziro yavo ndeyekuti kuve nerunyararo munguva yesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tunze maonero avo.
Ya tinoda kuti vezeki sevanhu vanoita zvesarudzo vanenge vachida kuti sarudzo dzibude mune zvakanaka kuti zvine zvabuda zvisave nekupokana vamwe vachitakazo pakazviitika zvinhu mhinga mupini zvinoita kuti sarudzo dzisabude zvakanaka. Asi tinoona kuti vezeki vanga vanoedzawo nepavanogona kuti vataure nevanokwikwidza kuti vatoke mhiri zhonga, asi tinoasa kuti havana masimba ekukwanisa kupedza mhiri zhonga iyi. Vanogona kungoda kuendawo pakati pavo vachitaura navo ndo pavangatoguma, nekuti mhiri zhonga idzi dzaitya nzvimbo dzakawanda. Pane mamwe masaro dzakazoitwa ndokwakuna naGokoko takaona mavhidhiyo airatidza kuti kwakune mhiri zhonga, asi masaro dzakazonoenderera mberi vakaiwezeke vakakwanisa kuti kubudisa zvakabuda imomo. Saka tinoona sekuti dai vaine simba vaigona kutoti nemhiri zhonga iripo iyi hatigone kuendera mberi nesarudzo, nekuti sarudzo yaizobuda isina kuita zvakanaka. Asi tinoona sekuti nyange kuvaita mhiri zhonga venyange kasi vezeki vanongoyamba vagonoenderera mberi nekuita sarudzo yavo. Saka tinoona sekuti simba chairo kuvanise mhiri zhonga vanenge vasina kuti vanogona kungoitawo kurudziro yavaita iyoyi kumatumbu ikoko.
Ndotarisawo kuti zvamunotiwo ndo zvingadai zviri kuitwa munyika kuti nyaya dzemhirizhonga idzi musarudzo dzipere ndezvipi?
Tinoona sekuti zvine zvaaneka kutyisa kuti nekuti tinoona sekuti mhirizhonga dzinoita nesarudzo idzi kuitira pachazvisarudzo dzakaatwa gore rinoya inogona kutozowedzera zvikatokanganisika. Saka senyika hazvina zvatinobatsira nyika, nekuti chichemo chaachiripo chaati chemhirizhonga kuti sarudzo dzai nemhirizhonga kutao zvinei zvabuda musarudzo pasava neanochema-chema kuti ndazotadza ndakundikana nekuti ndakwavi nemhirizhonga kwangu zvakati, zvinova rino dambudziko ranesa nyika inei kuti vanotemerana nazvirango zveupfumi vanenge vachizvizvina zvisavi zvakanaka vanongoramba vachiti zvinhu zvenyu hazvina kuchena nekuti zvine mhirizhonga. Saka tinotarisira kuti vanenge vaita mhirizhonga vanosunga kana vari mapurisa vanyatsobata nyaya dzacho zvakanaka, kuti wese aita mhirizhonga zvisinei nekuti ndeebato risi abatwe opuwa murango wake unoenderana nezvaanenge aita. Saka zvinoita zvokuti vamwe vanobatwa vamwe havabatwe. Saka zvinopa vanhu kusava nekuvimba kuti mhirizhonga ingapere, uye zvikuru vamwe kurudziro vanenge vasina kusungwa vaye kuti varambe vachita nemhirizhonga vachiziva kuti hapana chinoitwa kwavari.
Ndingapedzisirawo ndichitsvagawo kuti kune vanoti iro sangano reZEC rakaiswa muhomwe nebato riri kutonga reZANUPF, amenewo munoti kudii nazvo izvi?
Izvo zvinhu zviri kungotaurwa kwenguva refu zvipomerwa zvinopuwa ZEC, asi zvazviri zvaida kuti iyo ZEC pachayo iite basa rayo neunyanzvi, iite basa rayo zvakanaka, zvinoita kuti vese vanenge vane pfungwa idzodzi vaone kuti aiwa iri bato rakazvimirira seindependent commission inoita basa rayo. Asi kuti vakaona kuti inongoita zvimwe zvinhu ichiregerera zvimwe zvinhu zvinenge zvizvingazvigadziswe zvinhu zvacho zvingosiyiwa zvakadaro, zvinoita kuti zvionekwe saizvozvo kuti inenge yakaiswa muhapwa, zvinova zvinhu zvisingabatsire kuitira kuti zvainobuisa zvinofanira kuti zvitambirwe nemunhu wese. Saka kana pane vanenge yakaiswa muhapwa iyo yoitawo mabasa anonerekera kutaunge ndimuhapwo zvechokwadi, zvinoita kuti vanhu vasaine kuvimba nebasa rezeki. Saka zvinokanganisa futi zvinongotidzosera panzvimbo imwe chete yatinofanira kunge tichibva, zvinobuda musarudzo uye zvakachena, anenge abudirira obudirira, anenge akundikana oguma kuti ini ndakundikana, asina chaanozopomera kuti ndakundikana nekuti mutambo wacho wanga usina kunyatsoumira zvakanaka, wanga wakaerekera kune rimwe divi.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Zvichitevera mashoko ehurumende ekutara mari inotambirwa nemushandi wepasi pasi kana kuti minimum wage pamadhora ekuamerica zana nemakumi mashanu kana kuti US$150, imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti zviri kutaurwa nehurumende hazviratidzi kuti hurumende ine hanya nezviri kuitika muvashandi. Hurumende inoda kuti mari iyi ibhadharwe nemadhora ekuamerica kana nemari yemunyika yakaenzana neekuamerica panguva iyoyo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mari iyi iri kutaurwa nehurumende iri pasi pemari yakataurwa nebasi rehurumende reZimbabwe National Statistics Agency, iro rakati kuti munhu umwe anzi murombo muZimbabwe anenge achitambira mari iri pasi pezviuru zviviri nezvitatu zvemadhora.
Imari shoma chaizvo sa tichitarisa isu kuti inonzi yei food datum line kuti murombo muZimbabwe muna July makabudiswa mari dzacho neZimbabwe National Statistics Agency ZimStat yehurumende yaitaura iyo kuti munhu womuZimbabwe kuti anzi murombo unofanira kunge achihora mari inenge iri pasi 23,000 nechikafu chose chaanodya nezvose. Saka 150 iyi pari nhasi inoita 94,000 Zimbabwe dollars. takatarisa kudero iriyo munhu wani iye munhu achinga aine mhuri yatingati isu ya mhuri yose inenge vanenge vava 4 vana vaya haina chairi kukwana ike zvino patiri pano muna October yaidero yakakwana muna July apa zviri kutaurwa zviri kunzi izvo gore rinovuya ndope inozoti 150 iyo ingaita minimum wage iye ichitokona kukwana izvezvi muna October muno inenge isati ichatobetsera nokuti tine chitarisa isu kuti zvii zvakwira kubva pana July ipapo payedero yakwana minimum wage dai yakaiswa pana July tinoona kuti isu mafizi akakwira peturo netransport zvakakwira zvikafu zvakakwira ike zvine nguva yokugadzirira kutenga zvemuminda zvinenge zvakakwira zvekare saka kuti taure pamusoro pokuti $150 ndiyo ichange ichinzi minimum wage zvichange zvichishungurudza vanhu vakawanda chaizvo vamwe kana maprofessionals chaivo akaita savadzidzisi samanesi kana ivo masoja chaivo anosara vari kuvarombo saka ngatitaure mari dzinomusoro tichiona kuchinja kuri kuita zvinhu muzimbabwe kuti hazvisi kudzaka zvinhu zviri kukwira muzimbabwe zvino kana totaura zve 150 inonge ichihorwa nomunhu vava vanhu vana mumba mavo haichina zvaichatenga mari iyoyo saka hatingatauri panyaya dze150 dai yawedzerwa apa tichitotaura gore rinovuya futi zvinhu zvinei zvatochinja kutonyanyisa nokuti hapana chetinenge tichiita kuti tagara pasi savarume vakuru kuti titaurirane kuti $150 ichange iri minimum wage gore rinouya
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 zvichitevera mutongo wedare rehigh court unoti gurukota rezvemutemo vazihambi-zihambi negweta guru rehurumende vaprince machaya vakatadza kushandisa mutemo unomanikidza vakuru vakuru muhurumende kuti vazivise upfumi hwavo dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mutemo uyu wakanaka zvikuru asi haugoni kushanda pamusoro pemamiriro akaita zvinhu panyaya iyi nyanzvi munyaya dzebudiriro yematunhu vajoi mabhenge vanoti chinangwa chemutemo uyu chakanaka asi paifanirwa kuve nevamwe vanoshandisa kwete vanhu vanogona kubatwa nemhosva dzinobva mukutyorwa kwemutemo uyu vamabhenge vanoti zvingava nemusoro kana mutemo uyu ukaiswa mumasangano akazvimirira kana musangano risinei kana musangano risinei nevanhu vanofanirwa kucherechedzwa nemutemo uyu
nyaya huru iripo ndeyekuti mutemo uyu tisati tatarisa kuti waiswa nani nechinangwa chei mutemo wakanaka chose mutemo weasset declaration uyu wekuti panopinda munhu muhurumende kunyanya-nyanya vane zvigaro zvepamusoro-soro vanofanira kuti vataure kuti upfumi hwavo hwavainahwo hwakawanda sei uye zvavakahuwana sei vasati vapinda muhurumende kwozoti kukagarwa chinguva chakati o chinenge chakatarwa nemutemo iwoyo votaura zvakare kuti upfumi hwavo hwamira sei uyezve kana paine zvinenge zvasanduka vanenge vawana sei upfumi uhwu
saka nyaya chaiyo iri papi vamabhenge
nyaya huru iripo ipapa inyaya yekuti vazhinji vazhinji vanopinda muhurumende vanozosevenzesa mabasa ehurumende nyanya-nyanya vanenge vane zvigaro zvepamusoro-soro zvakafanana nekuva makurukota zvakafanana pamwe nemamember of parliament zvakafanana kudai kana chaivo nemapermanent secretary kana namadirector kana kudai chaivo vamwe vanoshanda mumakanzuro vane zvigaro zvepamusoro-soro vazhinji vacho vanenge vapinda mumapazi ehurumende vanozoshandisa mabasa avo nepasipo opedzisira vaunganidza upfumi hwekuti nyika yose pasi rose inokatya madziko kuti koupfumi hwabvepuhwo iri nyaya yehuori iri nyaya yekusevenzesa masimba avo kupedzisira vachinge vawana upfumi hwakawanda husingaiti asi veruzhinji vavanenge vachifanira kunge vachiti pachirungu kusevha vanenge vachifanira kunge vachishandira vachinhonga svosve nemuromo. Saka zvinobatsira chose izvozvo. Mutemo iwo unobatsira kuti vanhu vagare vachiongororwa nehurumende, wezve vachiongororwa nemutemo, wezve vachiita kuti vemunyika muno vanhu vese vese zvavo vazive kuti uyu zvakamirira sei. Saka ndoona sekuti mutemo zvavo wakanaka. Dai wanga uchinge uchiteedzerwa, uyezve dai wanga uchiitwa namazvo.
Sezvo mutemo uyu uchiita sewakanangana nevakuru vakuru muhurumende, munoona sekuti mutemo uyu ungabudirira here, zvikuru sei takatarisa nyaya dzeuori dzagara dzirimo munyika pari zvino?
Dambudziko rinongoripo huru huru chairo nderekuti vana mazvikokota veuori ndivo vari kunziva mhanye nawo mutemo iwoyo. Vazhinji vari muhurumende tinoziva kuti panoitwa tsvakiridzo neongororo nevemasangano akazvimirira ega, vazhinji vacho vanowanika vachinzi ndo vana mazvikokota veuori. Panotoitwa chaipo zvimwe neiyo inonzi Zimbabwe Anti-Corruption Commission iya, takaona vazhinji vachibatwa, vanga vari makurukota vachibatwa nenyaya yeuori. Unonzwa kuti munhu wakamisa appropriator 64 million United States dollars. Zvokwadi kosha kuti kudiiko ikoko kwekuti munhu unonzi wakarya, kana kuti haizikanwe kuti mari yakaenda kupi, kana kungonzi munhu wakapinda ari musviuganda asina kana chidzvinyu, risina kana ukushe. Mushure megore kana makore maviri wotonzwa kuti waane zvitoro, waana magonyeti, waane mba dzinotyisa, waane mari isingatauriki, mari yakasviba kuti ndo. Zvokwadi unobva washaya kuti zvinovamba sei. Ndosaka richiti mutemo iwoyoyu mutemo wakanaka zvavo dai wanga uchiitwa namazvo. Dambudziko rinongovapo ndiroro rekuti vana mazvikokota veuori vamwe vacho ndo vanenge vachinzi vaongororane kuti vange vachiudza pasi rose kuti vane ufumo hwakadii, uyezve after nguva yadai dai vane ufumo hwakamira sei. Nemhaka yekuti vazhinji vacho makororo vanoba, havazombopedzisiri vachida kuti mutemo uyu unge uchishanda.
Zvino vamabhenge, mutemo wamunoti wakanaka kudai uyu woitwa sei kuti ubetsere nyika?
Ini zvandinotofunga kuti zvingabetsera kuramba nyika ichisimbisa boka reZimbabwe Anti-Corruption Commission, uyezve kurisimbisa kuitira kuti iro boka iroro rive rinenge richipiwa masimba, sezvarinogona kunge riri kuita harobha dzimwe nguva hatizonyatsoona zviri kufamba sei, ringe richipiwa masimba aya anenge achinzi identify and seize and forfeit to the state, kunyanyanya upfumi hunenge huchionekwa sekuti hwakawanikwa nenzira isina kumira zvakanaka, zvimwe zvingadai zviri muno, zvimwe kudai zvakabuditswa zvichiendeswa kunze kwenyika nekure kure ukoko, mari dzacho dzichizonge dzichiiswa kana muhomwe yakafanana nepachirungu vamwe vanodziti sovereign wealth fund, zvimwe zvangodaro daro, nyika ichizobetserekana nekuda kwemari idzodzo dzinenge dzatorerwa makororo. Otherwise kuti titarisire kuti izvi zvingaitwa nevehurumende vanenge vachinzi muchuchisi mukuru kana gurukota riri kutaurwa nezvaro izvi, haakuswera tichingotandadzana zvedukuvidza zuva, izvi hazvingatombofi zvakanyatsa kuitika.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzebudiriro dzematunhu vaJoy Mabhenge vari parunhare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCape Town muSouth Africa vataurai mudamburi vanoti zvinhu hazvisi nyore munyika iyi umo vanoshanda semutyairi wemagonyet. Vamudamburi vanoti senzira yekutsvaga raramo vakatanga kuita zvokuimba pasi pezita rekuti Adala veGonyet. Izvi zviri kuvabatsira kuti vasafunganya pfungwa nezvavanosangana nazvo mubasa ravo, uye zvichivapawo mukana wekuti vabatsire vamwe vekunharaunda yavanobva kumasvingo. Vamudamburi vanoti shuwiro yavo ndeyekupa dzidziso yekuti vanhu vakoshese kunyoresa kuvhota nekuzovhota musarudzo dzegore rinouya, uye vakatotanga kupa dzidziso iyi mune dzimwe nziyo dzavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navamudamburi nezvenyaya iyi.
Para zvino tete ndinodriva matruck ndiri munzvimbo yandogara kuSouth Africa. Kazhinji ndirikuenda kuNamibia nekuSouth Africa, nana Durban, Joburg.
Mungati basa iri riri kufamba sei tichiona kuti munguva yapfuura mamuri kutaurwa nyaya yemhirizhonga kune vanoita basa iri rekudraivha magonyeti?
Ya, iyi mhirizhonga iri kwete tete, but hatina zvatingaitawo. Tinenge tichizamawo kuti titsvage kuraramawo nokubatsirawo mhuri dzedu dzinenge dziri kumusha nesuwo kuno kwatinogara. Mhirizhonga yanga iripo, iripo nanhasi. Vari kungoitawo mhirizhonga iyo yekuti vanoti kana vasiri vemusouth africa vanoshanda musouth africa vadzokere kumusha kwavo, anonziwo maforeiners. Hanzi kwai maforeiners ngavadzokere kumusha kwavo, vanoshandira ikoko, vavhurewo mabasa makambani kumusha kwavo ikoko.
Tinoona kuti pari zvino pamusoro pekudraivha magonyeti mune rimwe basa ramunoita, ibasa ripiri?
Ndichidzaivha matrak kudaro ndinosanganisa nokuimba tete. Ndinoita nezvemusic, ndinenge ndichinyoranyorawo nziyo dzangu chirekodha ichiimba.
Munoimba musambo upi wemimhanzi?
Ya, semunhu achangotanga tete, riri kusanganisa musambo ndichitsvagawo kuti vateveri vangu vanondifarirawo vanofarira zvipi. Saka ndinosanganisa musambo somunhu achangotangawo. Ndinoimba afropop, ndinoimba mapiano, ndinoimba jazzi. Ndiri kungoramba ndichingosanganisa gospel, ndakatomboimbawo song yegospel. Ndiri kusanganisa ndichida kuti ndinzwe kuti vateereri vanonditeerera vari kuda zvipi chaizvezvo. Somunhu achangotangawo.
Tinoona kuti munozikanwa nezita rekuti Adala wegonyeti. Ndo zita ramuri kushandisa here pakuimba?
Yebo tete, ndo zita randiri kushandisa pakuimba, rokuti Adala wegonyeti. Vazhinji vanondinzwa nokuti Adala wegonyeti. Even chero mukaenda pamamusic sites muchitsvaga nziyo dzangu, munongonyora kuti Adala wegonyeti, then mochuza nziyo yamunoda inobva yaapiya ipapo.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here kumusha zvokubatsirawo vanobva kunharaunda yekwamunogara uyezve munobva kupi?
Ndinobva kumasvingo tete, ende kwandakazvarirwa. Ndakakurawo kusvika kuma-15 years ndiri ikoko, ndikazoshifta ndakuenda kublueyo. But kumunharaunda kwangu kwandinogarawo, ndiri kukurudzirawo vechidiki kuti ngatinyoresei kuvhota. Kufanika gore ratiri rineri, chakanyanya kundikoshera ndechekuti vechidiki ngatinyoresei kuvhota. Ngatiitewo maprojects okutengawo nokutengesawo zvakaita sekuchengeta huku nokungoitawo zvimwe zvakangosiyana-siyanawo kuno vechidiki vangu vandogara nawo kunyika yeZimbabwe.
Ikoko kuSouth Africa mune mhuri here, uyezve zviri nyore here kuva munhu anodraivha gonyeti achitsikisa mumhanzi uyezve aine mhuri?
Ya, hazvizi nyore tete, hazvizi nyore zvamuchose, nekuti kamari kashoma kaunowana kacho unoda kupinda nako mustudio, unoda kuchengeta zvemhuri, unoda zvekutumira vabereki kumusha, unoda zvekuchengeta vanin'ina zvefuti kumusha. Saka hazvizi nyore tete nebasa randinoita.
Vanenge vachida kukuteerai kuti vanzwe mimhanzi yenyu nezvimwe vanokuwana ipapi?
Vanoda kunditeera vanoenda paYouTube wotaipa kuti Adala wegonyeti, kana kuenda paFacebook page yangu yakanzi Adala wegonyeti. Vanoda kundibata paWhatsApp number, vanogona kundibata paWhatsApp number inoti +27837833050.
Avo vange vari vataurai mudamburi vanozivikanwa naanista rekuti Adala vegonyeti, vachitaura naMarvelous Mhlanganye uye weStudio 7 vari muCape Town muSouth Africa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti kunyange hazvo mirayiro ichiti vechidzimai vamirirwe zvakakwana mune zvematongero enyika, kuenzanisa zvigaro hakufanisiki. Vachitaura muparamende nezuro, vaChiwenga vakati vanhukadzi vanofanira kukwikwidzira zvigaro nevanhurume mumatunhu avo. MuNewsday makare, hurumende nezuro yakaambira varayiridzi veZimbabwe 450 nevapfumbamwe vakaenda kunoshanda kuRwanda kuti vazive zvavakavinga uye vasanopindira munyaya dzezvematongero enyika muRwanda. Yave nguva inyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Indai kumbiro kuti mutibvunzirewo mapurisa emuZimbabwe kuti vatsaka vanhu veZANU-PF vari pamusoro pemutemo here. Vanhu veZANU-PF chero pavanenge vaita mhirizhonga ndovari kukonzeresa noise, vari kurwisa maTCCC nekurova vanhu nekurwisa vanhu. Sei vanhu veZANU-PF vasiri kusungwa? Iye zvine zvivi vanhu veTCCC vakavharirwa mumajera naJobs kana havana kana mhosva. Vanhu veZANU-PF vatsigiri veZANU-PF vamwe chino vari kupfeka matisheti eyelo eTCCC voparadzi mhosva vobva vagezera mufedzo dzokuTCCC. ZANU-PF chaiya vatsigiri veZANU-PF havasi kusungwa. Mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe chero yakaitika kumatombo iyi ine vakuru veZANU-PF, vakuru veZANU-PF, vakuru veZANU-PF, but havana zvavari kuitwa. Mapurisa ngaaite basa ravo asina kurerekera bato. Ezvinezvi tichisa kutongoona kutoti furi nyange dai pachaitwa sarudzo gore rinouya, mapolisi chaiye muZimbabwe yaakuita zvematongerwo enyika, haichaita basa rayo chairo chairo nemazvo, asi kuti polisi yemuZimbabwe yaakuita zvematongerwo enyika.
Magadi pastudio 7 vana mukoma Rwanje, ndinoitwa Danda, ndiri paepwedhi muHarare. Nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF iri kutoona kuti mukana chaiwo chaiwo haisina, nenyaya yekuti yangoti pese pese paungana vanhu veTCCC yoteerera ichida kuvhiringidza. Lazi kuuraya vanhu vakaita kumatopozo zvinorwadza vedu. Ingave bato rerudzi iroro rinoda kungoti pese pese kuparadza chete. Itaiwo zvido zvevanhu vedu, kana iye purezidendi wacho ari kutozvionawo kuti mwaka unouya hapana changu, nekuti ruzhinji rwese rwaakuda kuchinja zvino. Zvinorwadza vedu, ngavambotiregererawo timbopindawo panyanga titonge. Tiende zvangu.
Ndinokumbirawo kuti musitsewo shoko rangu iri kunhengo dzeZANU-PF, kunyanya mayuthi eZANU-PF anoshandiswa zvisina basa, anoshandiswa kuita zvisina basa, kuponda vanhu, kukuvadza vanhu, kuba midziyo yevanhu, mari dzavari kuba, matv zvese zvavari kupwanya, dzimba dzavari kupisa. Ndinokumbira kuti muvazivise kuti hanzi chaunodyara ndicho chaunokohwa, ende chaunodyara chinobuda. Hanzi izvoni chisingaperi chinoshura. Vazive kuti pachapera bandiko ravo handiwo patichatangirawo isusu taakudzokera kwavari, tinenge tichivaziva. Ndiwo patichatangira taakudzokera kwavari 1-1. Kana isusu tichinge taavo mubandiko taakutongawo, tichatanga kufambawo sekufamba kwavaita tichiita marivhenji. Saka vazvizive kuti patenge toita marivhenji vaiva vaimiriri avaya vachiita zvisina basa vachivatuma, vanenge vasisipo, vanenge vatiza, vanenge vamhanya, vanenge voona ndondo vavega. Ende ngozi kana ichinge yauya haiuyi kune vakatuma, inouya kwavari iyo.
Makadini maZimbabwe, 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 hondo yekuurawa neZANU-PF haigoni kupera, nekuti tatya tavanda tadini tanyepera kuti tatevera ZANU. Hondo iyoyo inotongopera chete nekuti tabvisa, taramba takamira kuti ZANU-PF ibve pakutonga. Saka ngatirambei tichienda mberi, ngatisadzokerai sure, ndo chimurenga chacho ichi. Ngatitorambai tichienda mberi ndokuti tizvisunungure. Kana tikava vanhu vanotya kuti tazorobwa taita sei tadini, isu vamwe takaurawa pa2008, asi hatina kudzokera sure, tiri kungoramba tichienda mberi nanhasi. Tiri kutoramba tichirwira kuti vabve pachigaro kuti tiwane rusunungurwo rwechokwadi, kwete zvokunyeperwa navamabhinya vachiti vanoda kutiita zvakanaka. Hapana chakanaka chavanoita. Saka ngatirambei tichienda mberi tose, nyika yose, kumatebhere lendi, kumanika lendi, mashona lendi, masvingo, ngatimirei tose tichirwisana navo kuti tivakunde. Hatirwedu nekuvarova, asi tinoramba tichitsvaga rutsigiro, tichidzidzisana kuti tivhote tichivabvisa pakutonga, ndokuti tipedze simba ravo rokurova vanhu, rokuuraya vanhu.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichiti musara zvakanaka naChris Gande nenhau dzeIsindebele.